Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoroye na uzeruza nasi chipiri kukadzi 21-2017. Mutunga miri wenyika wa Robert Mugabe vanoshika makore makumi mapfumbamwe nematatu nasi vakawanda vachiti vakwegura nga vachisiya basa. Vechidiki memapato anopikisa vanoti hapana chekupembera bafadeira vamugabe sezvo vari kukundikana kuvawanira mabasa. European Union inowedzera negore zvirango zvakatemerwa vamugabe nehurumende yavo. Vana chiremba vanoti vari kuenderera mberi nekuramwa mabasa kudzamara hurumende yagadzirisa zvichemo zvavo zvose. Muchirongwa cheLife Talk The Connection na 8 p.m. tiri kutarisa zvinoreva bavadeira vamugabe kune vechidiki munyika. Kana mchida kupinda mchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp pa namba zinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibate ina 7 p.m. pa masaisai anoti 909 a.m. ne 4930 kHz pa shortwave mazuva ose. Musakanganwe kuti farira pa Facebook page redure VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari dzitifarire.